Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kukadzi 25 2021 makatirira ku Studio 7 nevenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa chekubaiwa nhomba chinopinda muzuva rechina vari kutungamira chirongwa ichi kwamutare vachiti chiri kufamba zvakanaka. America yotarisirwa kuwedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru pamwe nemakambani anodyidzana nawo. Zimbabwe inodoma chikwata chichange chiri mumitambo miviri yasara yemakwikwi eAfcon. Ii ndiyo mimi msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekubaya nhomba yeCOVID-19 chapinda muzuva rechina vari kutungamirira chirongwa ichi kwamutare vachiti hapana matambudziko avari kusangana nawo kunyange hazvo vanhu vari kuzvipira kubayiwa nhomba iyi vachiri vashoma. Mutoro wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevakoti vari kutungamirira chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 amai Otilia Mukushira vanoti urongwa hwavo huri kufamba zvakanaka kwazvo sezvo vanhu vari kuuya nehuwandu.
Vanhu vari kuuya vanhu vakanga vasiri kunyatsokuziva kuti tichange tichitanga kudini kubaya musi weMonday. So on Monday it was a holiday. Vanhu vakauya tikabaya over 50 people. Zuro people vakazotanga kusensitiza vanhu. Tichivadzidzisa nezvesign of farm vaccine iwo my health workers vakuuya nekuda kwokuti vanhu vanga vaine pfungwa dzekuti zvakasiyana siyana pamusoro pevaccine nekuda kwesocial media yedu asi nokuti tavapa zvidzidzo pamusoro pesign of farm vanzwisisa vamwe vachona vari kuuya turnout yakanaka.
Amai Mukuchira vanoshanda pachipatara chikuru cheVictoria Chitepo Provincial Hospital anoti kubva nemusi wemuvhuro havasati vasangana nematambudziko mubasa ravari kuita.
Kubva patakatanga kusvika nhasi hapana zvinetswa zvakanyanya hedu zvatati tasangana nazvo asi mivhunzo iripo nokuti vanhu vanenge vachida kudini kunzwisisa kuti nai vaccine iri zvarinonzi rakazodai chii chiri kuitika sobva tatsanangura kuti aiwa zvamunonzwa pasocial media hazvisirizvo vaccine redu rinofamba so vanhu vanobva vatanga kunzwisisa.
Amai Mukuchira vati sezvo chirongwa ichi chakanyanya kunangana nevashandi vekubazi rezveutano vanhu vari kubayiwa nhomba iyi muzvipatara zvose zviri muguta uye nekunze.
Sezvo chiri chirongwa chemahealth workers chakatageta mahealth workers chirongwa chiri kuitirwa pano pamutare provincial hospital pasa kubva district nekumaclinics pese panoshandira mahealth workers ndo patiri kushandi ndo pari kuwanikwa chirongwa ichi.
Baiwa nhomba yeCOVID-19 ndimuzvare nyashandi kudze avo vati vakatanga vachitya kudzimara vazoshinga pavakaona vamwe vavo vachibayiwa nhomba iyi zvisina dambudziko.
At first ndaitya because ndakatanga ndatombomirira mafriends angu kuti abayiwe ndakatombomonita vakabayiwa from Saturday ndichiona kuti vari sei so ndazotora decision kubayiwa nhasi. I think it's actually wise for people kuti vaitwe vaccinated because tinozovabatsira pamberi apo for this vaccination.
Meya wemutare vaBlessing Tandi vati kanzuro yavo iri kutsigira chirongwa ichi nekupa zvivakwa zvayo kuti zvishandiswe muchirongwa ichi.
Kufamba ichibaya vanhu kana ichivaccinata vanhu mumaareas avo avanenge vari tichasvika kuti vanhu vedu vabve pamawork stations avo so tinongotika kutosvika pawork station tovaccinata vanhu varipo mubedzi
Seven aina kwanisa kutaura na chiremba mkuru wedu nurema Nikaland Dr. Simon Nyadundu kuti inzwe huwandu wevanu wabai wanomba mudunu rose rema Nikaland. Dunu iri rakapiwa mishonga ye Sinopharm juru makumi maviri nezvisere kana kuti 28,000. Iyo yakatoendeswa kumatunhu madiki gumi emuma Nikaland. Kunyangwe hazvo amai mukuchira vachiti vanhu vari kuuya kuzobayiwa nomba vakawanda. Bazi rezveutano rinoti rakabaya vanhu zviuru zviviri nemakumi manomwe nevana nezuro kana kuti 2,074 munyika yose. Izvo zvakasvitswa nezuro huwandu uhu pavanhu zviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 7,872. Izvi zvinoreva kuti vanhu vabayiwa kusvika pari zvino mudunhu guru rega rega vanosvika mazana manomwe nemakumi masere hunova huwandu hushoma. Pakatariswa kuti Zimbabwe ine matunhu madiki makumi matanhatu nemaviri. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti kushomekwa kwevashandi vemubazi rezveutano vari kubayiwa nhomba iyi kunoreva kuti vanhu vakawanda havazi kuvimba nemushonga uyu.
Vashandi vemuministry of health nevama health workers vari kuzungurira kuuya kuzobayiwa nhomba yeCOVID-19 nechikonzero chokuti havana shuwa nazvo kuti nhomba iyi yakanaka here, inopa immunity yakanaka here uye zvekuti iri safe here. Havana shuwa nezvinhu zvese zvinobva kuChina. Idambudziko iroro.
Apo chirongwa chekubaya vanhu chiri kuenderera mberi, vanhu vasere vakafane chirwere cheCOVID-19 nezuro munyika yose uye vamwe vanhu makumi mashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare kusanganisira vatatu vemudunhu reManicaland iro rave nevanhu zviuru zvitatu nemazana matanhatu nemakumi masere nevapfumbamwe 3,689 vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera. Dunhu iri rava nevanhu zana nemakumi masere nevasere vafane COVID-19. Zimbabwe yave nevanhu chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi mashanu nevatanhatu vaurayiwa nechirwere ichi uye vanhu vabatwa necovid-19 munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu 35,960. Takamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Vechidiki varikurudzirwa kuti vafunge zvakadzama kuitira kuti vavambe makambani avo senzira yekuzvisimudzira munguva ino yeCOVID-19 sezvo iri kupawo mikana yekutanga mabhizimisi matsva. Safari Njema anoti panyaya inotevera.
Kurudziro iyi yaitwa navaAgri Musavengana avo vane mukambani yavo muHarare yekugadzira fenicha nekupenda dzimba. VaMusavengana avo vane makore makumi mana nematanhatu ekuberekwa vakaremara. Vanoti kunyangwe COVID-19 yasunga zvakawanda muupenyu hwevanhu, vechidiki vanofanirwa kufunga zvakadzama votanga mabhizinesi asingavhiringidzwi nedambudziko rechirwere ichi.
Ndinokurudzira kuti kuita product, kugadzira maproducts ako kwakanaka kugona kugadzira maproblems evanhu, nokuti business is about solving maproblems evanhu. Munhu haana pekugara mumba anoda situru. Kuroti it's a problem you haina iyo kuti arugara mumba but haana situru. Ndokuti achatsvaga kunogadzirwa situru. Situru ndo chinhu ndodambudziko raina ro rari kuda.
VaMusavengana vakadzidzira mabasa emaoko ecarpentry paRuwa Rehabilitation Center. Vanoti pavakatanga kambani yavo kuSunningdale vachizoenda kuWaterfalls kwavave zvakanga zvisiri nyore.
Kana uri pabasa dzidza magadzirirwo emaproducts ekambani yauri kushandira, usatarisira muhoro chete pei chete but tsvaga ruzivo rwemaitirwo ezvinhu. Tarisa mamasages ese anoitwa pabasa rauri kushanda iroro, nekuti ndo zvichazokubatsira kana wazosiya kuti uzotanga kuita maproducts angachigadzwa nekambani yawaishandira.
VaMusavengana vanoti vari kusevenzera makambani makuru kana muhurumende havafaniri kuvarairwa, asi kuti vanofanira kuve netarisiro yekutangawo makambani avo vakazvimiririra.
Pandakatanga ndakanga ndisina even matools, ndanga ndisina matools akakwana. Ndaigadza zvinhu zvakaita semastools, ndaigadza zvinhu zvakaita semapushing tray, maitems madiki because somunhu aigara muone room. Ndanga ndisina workshop but munhu aigona kuzoona item obva ati manakira kata item iri diki, inini ndiri kuda kitchen unit. Munhu uyu ruoko uru runogona kuburitsa chinhu chakanaka, nokuti manakira akaita ka item gadira kare kadiki kuri kuti munhu anogona kubudisa basa rakanaka
vamusavengana avo vanozivikanwa munharaunda mavagere pamusoro pekurima chibage pandima yakakura zvikuru vanoti vane makambani avo havafanire kumira nechinhu chimwe chete vanotiwo zvekare vabereki vane vana vakaremara vanofanira kuvakurudzira kuti vabudirire muupenyu
zvandiri nhasi hapana changu but ndozvitindi ndiamai vangu because makudzira vakandiita vana kundikudza vachiti mwana wangu wakaremara saka anga agare kumba vangu vachita basa vakandikudza ndichikombita nemadzikoma angu tichienda kumunda tichishanda saka zvokurima izvi zvakatokura zviri mandiri
mudzimai wavo amai tsitsi musavengana vanoti madzimai evarume vakaremara vanofanira kuvabatsira mukusimudzira mabasa avo
ini ndinokwanisawo kupenda kana kuri kundotenga zvinhu kana kuita maquotations ndinokwanisa kuenda chibatsiranawo nemurume wangu kapane zvoda kundotengwa ndinokwanisa kumhanya ndichindotenga ndava kuziva zvizhinji zvimahardwares ndava kuzviziva kuti zvinodiwa zvakaita sei even mabhodzi ndava kuziva kuti anodiwa akaita sei
amai Christine Shayamano vemuwaterfalls vane chivakwa chakanaka pamba pavo chakagadziriswa navamusavengana
iyo kicheni yakabviswa namusavengana munomu yakanga yakaitwa nemunhu ari able bodied but it was this one is much better much better than yandanga ndinayo saka vanhu vane urema musavatarisire pasi ngativatarisei nechipo chavainacho because they are very talented and kana vachiita basa ravo vanoita nemwoyo wavo wese
nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda neLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti dambudziko reCOVID-19 rakavhura mikana mumamwe mabhizinesi akaita sekushandisa madande mutande mukuita zvidzidzo kuita misangano nezvimwe vanhu vasina kuungana panzvimbo imwe chete senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Safari Njema
Vanorarama nekutenga nekutengesa varikuyambirwa kuti varuke mazano anoita kuti vakwanise kuwana mari munyika kana kuuya nemazano ekuti vangadiridza sei mari dzekutakurisa zvinhu zvavanotenga munyika dzakapoteredza Zimbabwe idzo dzirikwidza mitero yezvinhu zvavanotenga munyika idzi. Shingirai madondo anotipanya inotevera.
Kurudziro iyi yaitwa nenyanzvi dzeupfumi pamwe chete nevakuru vakuru vemasangano anorira kodzero dzevanorarama nekutenga nekutengesa munyika apo dzihurumende dzeSouth Africa, Botswana neZimbabwe dziri kukwidza mitero inobhadharwa nevatengi. Kubva musi wa1 kubvumbi gore rino, Botswana iri kutarisirwa kukwidza mutero unobhadharwa nevatengi kana kuti value added tax kubva pazvikamu gumi nezviviri kuenda pazvikamu gumi nezvina uko South Africa iri kutarisirwa kukwidza mafuta edzimota nemimwewo mitero. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru mukambani yeBotswana Insurance Company Limited vaNewton Jazire vaudza Studio 7 kuti kukwidzwa kwemitero kuchaita kuti vanotenga nekutengesa vave panguva yakaoma.
Zvazvinoreva kuna cross-border trader ndezvokuti zvinhu zvavaitenga nepraizi yakadzikirwa zvaakuzokwira mutengo. Saka zvakwira mutengo kudero zvoreva kuti pazvinondosvika kuZimbabwe zvapedza kubhadhara majuti neinei zvinodiwa pabhodha. Zvinhu izvozvo zvichange zvaakudhurira maZimbabwe zvakanyanya. Zvagara zvichidhura, zvagara zvichitengeswa muZimbabwe nepraizi yakakwira kudarika yazviri kuBotswana, kuSouth Africa, kuNamibia nedzimwe nyika. But zvino kana mutengo yokwira kuno kwacho kunana Botswana nana South Africa zvinoreva izvo kuti kuZimbabwe ikoko munhu achange achitenga anenge achitenga nemutongo wepamusorosoro.
Vajazire vaambire vanotenga nekutengesa kuti vatsvage zvimwe zvavangaita munyika pane kunohodha kunana Botswana, South Africa, Namibia, Mozambique kana Zambia.
Ndo kwatinofanira kuisa pfungwa dzedu dzose tichibatana tiri pamwe chete seZimbabwe. Hondo yedu yatinayo ndeyekuti tinoramba tichifunga nezvepolitics nekufunga nezveupfumi hwenyika. Saka tinofanira kuti tidzokere panguva yatatiri kare tigokwanisa gadzira zvinhu zvedu kubva muvhu rakazara munyika medu rakanaka rinogona kutiitira vana kotoni. Tinotenga zvinhu zviri second hand zvemachina isu tichigona kuva nezvinhu zviri original zvagadzirwa munyika medu.
Nokuda kwokusamira zvakanaka kwoupfumi munyika, zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvorarama nekutenga nekutengesa midziyo inobva kune dzimwe nyika senzira yokuzviraramisa. Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, Wasamo Wadzai, vati kukwidzwa kwemitero uku kuchagadza vatengi nevatengesi pasi. Wawadzai watisangano rawo riri mubishi kutaurirana nehurumende dzenyika dziri mudunhu riri muchamembe kuAfrica kuti varutsire nengo dzavo mitero.
Ende kana pane zvinoitika kuti paite hurukuro dzokuonesana kuti zvingafambiswa sei isusu seviset tiripo kuti tione kuti tingaita hurukuro idzodzo sei sekuzwa kwamunoita boka redu rakuwanikwa mune nzvimbo dzakawanda muSouthern Africa kutanasanganisira kuNamibia nekuSouth Africa. Saka tinogona kungotorawo mukana uyoyo kuti tikwanise kutaura neutungamiri wekuBotswana kuti pasa mitengo iyi isanyanya kukwidzwa sekuziva kwenyu kuti tikwanise kuunza zvinhu zvokutengesa muno muZimbabwe tinorarama tichibva nekune dzimwe nyika ndokwatinokwanisa kundotora zvinhu zvikwanisiro zvedu zvokutengesa.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vatoya yasvika nguva yekuti vanotenga nekutengesa vaite muonera pamwe chuma chemuzukuru nekuti chara chimwe hachitswanyi inda.
It is a good idea for cross-border traders.
Zvingave chinhu chakanaka kuti vanotenga nekutengesa kuti vatenge zvinhu zvavo vozounganidza kuti zvitakurwe pamwe chete vachishandisa marori izvo zvingavarerukire mumari yavanoshandisa pakutakura zvinhu zvavo.
Gwaro rakaburitswa neZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstate svondo rakapera rinoratidza kuti inflation yakawedzera kubva pazvikamu zvina zvine zviga makumi maviri nezviri kubva muzana muna zvito gore rapera kusvika pazvikamu zvishanu nezviga makumi mana nezvishanu kubva muzana muna ndiro wegore rino. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yashika nguwa yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vasina mabasa vari kuda rubatsiro rwemari vakadzikira svondo rapera. Izvi zvaburitswa nhasi nebazi rezvevashandi muAmerica. Kudzikira uku kunofungidzirwa kuti mucherechedzo wakanaka munyaya dzezveupfumi muAmerica panguva iyo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kudzikira. Hurumende yeAmerica inoti vanhu mazana manomwe nemakumi matatu ezviuru kana kuti 730,000 vakanyora vachikumbira rubatsiro svondo rapera. Uwandu uhwu huchinzi hwakadzikira nezana negumi rezviuru zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vakanyora kuti vanoda rubatsiro masvondo maviri apfuura. Kuvandudzwa kwegwara reAmerica nehurumende yava Joe Biden parubatsiro kuEthiopia usingabate nyaya yegakava redhamu reGrand Ethiopian Renaissance kunonzi nenyanzvi mucherechedzo wekuti ukama hweAmerica neEthiopia hwakamira sei. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakamisa zana remamiriyoni emadhora semari yerubatsiro kuEthiopia muna Gunyana 2020 vachiti mari iyi ichapiwa Ethiopia kana ichinge yabvuma nhaurirano dzinotungamirirwa neWorld Bank nebazi rezvemari muAmerica nezvedhamu iri pagakava riripo pakati peEthiopia neEgypt parwizi Nile. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa chero nguva kuti vavedzere kana kubvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri vehurumende yeZimbabwe nemakambani avanodyidzana navo. Asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti zvirango izvi zvichawedzerwa sezvakangoitwa neBritain neEuropean Union nekuti hurumende yeZimbabwe haisi kuita zvakakurudzirwa nehurumende yeAmerica zvekuvandudza mitemo kumisa nyaya dzeuori kugadzirisa nyaya yeminda nezvimwe. Asi bato reZANU-PF rinoti riri kuita zvakawanda richipomera vanopikisa mhosva yekupesvedzera vaBiden kuti vatemere zvirango. Vanopikisa vanoti havanei nemuchato wedhongi nebere vachiti ZANU-PF ndiyo yega yakavimbisa kuvandudza zvinhu zvayaive kukundikana kuita. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi uye gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMavhinga.
Pane zvinoda kuti zviitwe kuvandudza mitemo nezvimwe kuti Zimbabwe ipinde musarudzo dzakanaka dzejejetere dzisina mhirizhonga mugore ra 2023. Chekutanga, zvakakosha kuti sangano rezek vatungamiri varo vange vari vanhu vanogamuchirwa nemhuri yese yeZimbabwe uyezve nemapato akasiyana-siyana ezvematongerwo enyika, kuti vanoita basa ravo vakamira pachokwadi samutongi gava maenzanise vasina kuvakarerekera, uyezvewo kubisa mauto ari mukati mesangano rezeki vachiri kushandira kuchiuto, nekuti kuvapo kwemauto muzeki kunoita kuti basa rezeki risaremekedzwe, uyezvewo mimwe mitemo yese ingaitwa ngazviitwe paine kutenderana nekuonesana venewo mapato ezvematongero enyika akasiyana-siyana, kwete chete kungoti zvinenge zvataurwa nezeki ndozvonzi zvinoenda mberi. Patiri iko zvino, kana kuri kunzi nyika yeZimbabwe yaenda kusarudzo nhasi, zvinenge zviri pachena kuti hapana mutsauko pane sarudzo dzakaitwa muna 2018 kana 2013 kana 2008. Pachiri nebasa rinoda kuti riitwe kugadzirisa mitemo kuti pave nejejetere vemasaisai vekutepfenyura vatepfenyure vakamirira mhuri yese yeZimbabwe, kwete kurerekera kudivi reZANUPF.
Pindurai tinzwe vamugwadi.
Zvagara zvinozikanwa kuti pose panoita sarudzo dzose dzinoitwa nejekerere munyika yeZimbabwe, mapato anopikisa achishanda nezvipoka zvamaorganization anoti akazvimirira oga kunoti civil society, vanoshanda pamwe chete kutsoropodza sarudzo idzi, vanoshanda pamwe chete kuti vafurirane nekunyengerana kuramba zvabuda musarudzo, vanoshanda pamwe chete kubatana nenyika dzekumadokero kutsoropodza sarudzo dzinenge dzaitwa muno munyika yeZimbabwe. Izvi vanozviita vaine chinangwa chekuti zvirango zvoupfumi zvakatemerwa nyika ino zvirambe zviripo. Saka nyaya yavo hainei nekuti sarudzo dzaitwa nejekerere, haisiyo kuti sarudzo dziitwe pamhene. Nyaya yavo ndeyekuda kuti zvirango zvoupfumi zvirambe zviripo, nokuti ndo zvavanotemba nazvo. Zvirango zvoupfumi zvakaiswa vachitarisira ivo kuti zvichaita kuti vana vemuZimbabwe vaomerwe vamukire hurumende yavo yeZANUPF, asi izvi hazvina kuitika. Saka hazvitishamisi vatungamiriri vezeki vakaita sana Mai Chigumba, vose vanozikanwa kuti vanhu vanoshanda vasina kwavakarerekera, vanhu vanoshanda basa ravo rinova basa rinorwadza kwazvo kuti riitiwe, asi vanoriita namazvo vachiitira kuti utungamiriri hwenyika hunge huchiratidzira zvinenge zvakabva kuvanhu. Tine utungamiriri huripo hwebato redu reZANUPF, asi pose kunyange pavanodyiwa sarudzo havabvumi vanhu vemdc, havabvumi nevemacivil society ava kuti vadyiwa musarudzo.
Vamavhinga, todzoka kwamuri.
Sarudzo dzakaitwa muna 2018, vanhu vazhinji mhuri yeZimbabwe yakaona mauto achidirwa mumigwagwa musi wa 1 August, achipfuura vanhu vanodarika vatanhatu vachibva vafa ipapo. Zvese izvi zvakaitwa muzita rehurumende. Ndo zvatiri kutaura kuti kana mauto achipindira nenzira dzakadaro mune zvematongerwo enyika, hapana jechetere rinenge riripo, nekuti kune vamwe. Nyaya iri kutaurwa navamugwadi Tafadzwa yekuti kune zvirango zveupfumi hachisi chokwadi, zvirango zviripo zvakatemerwa nini, vanhu vashoma shoma vanotungamira kudivi reZANUPF vaitungamira pane zvekutyorwa kwekodzero.
Vamugwadi, petai chirongwa chedu.
Tinozviziva kuti nguva ino January, February, March inova first quarter of the year, ndo panogara dare reUnited States of America rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika richizama kuwedzera zvirango zvoupfumi panyika yeZimbabwe. Tinozviona zvichiitika izvozvo, ende hazvitishamise kana nyaya idzi dzodzokororwa, nekuti nguva inoiyi vanenge vakamirira kuti zvirango izvozvi zviwedzerwe kana kuti zviiswe sezvavari kufara nazvo. Kana zvaiswa, muchaona vanyarara nyaya dza 1 August. Apa tinoziva kuti what they are doing is an attempt to lobby the new president of the United States of America, Joe Biden, kuti varambe vakaomesera nyika yeZimbabwe vasava nemukana wekuchinja policy onezimbabwe kana kubvisa zvirango zvoupfumi.
Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa Mugwadi vachitaura vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa Mavhinga vari parunare kuBritain. Murairidzi wechikwata chenhabvu cheZimbabwe Warriors, Zdravko Logarosic, Adoma vatambi avo anoda kuti vamuitire basa mumitambo yeAFCON neBotswana neZambia. Mike Okariati anotipanya inotevera.
Hapana shanduko yakakura pachikwata chashevedzwa nechakatamba mumitambo miviri neAlgeria. Kunze kwevatambi Brandon Galloway, Admiral Muswe, Tabani Kamsoko, Tatenda Mkuruva, Tendai Jirira na Romario Matare avo vachabatana nevamwe. Vatambi vagara muchikwata ichi kwenguva refu Prince Dube, David Moyo, Jimmy Dzingai, Marvelous Nakamba, Kama Billiard, Knowledge Msona, Kudam Mahachi, Teenage Adebe, Tendai Darikwa, Marshall Munetsi, Alec Mdimu, Tino Kadewere na Ovid Karuru. Vadaidzwawo zvekare kuzoitira nyika basa mumitambo yakakosha iyi. Jordan Zemura, Victor Kamuka, Buthelezwe Ncube, Tafadzwa Rusike, Nox Mtizwa, Divine Lunga na Terence Dzugamanja. Ava vari kutamba zvinodakadza kuzvikwata zvavo vapiwawo zvekare mukana wekutambira chikwata chenyika ichi. Vatambi vanotambira zvikwata zvemuno Arius Banda, King Nadolo, Brian Badza, Farao Matare na Shadrick Nyawa vaonekwawo kuti vazorwira nzvimbo yekumirira nyika. Manager Maurias vaWellington Pandare vati vane chivimbo chekuti vatambi ava vachabata basa ravo nemazvo.
Tiri kutarisira kuti vakomana vataunganidza ava ndivo vakomana vachatiitira basa, vachatibatsira basa kuti saka tiri kufara chaizvo nezvataunganidza izvo ende tiri kutarisira zvakawanda pavari.
Mutauriri weZifa vaXolisani Gwesela vati vachevedza vatambi vakati wandei kuitira vachakundikana kuuya nemhaka yechirwere cheCOVID-19. Zimbabwe iri kuda vatambi ava pamitambo miviri yemunzira yeAFCON 2021 iyo iri kwomusi wa22 kurume neBotswana nemusi wa30 kurume neZambia. Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chechipiri nemapoints mashanu, mapoints mashanu pasi peAlgeria iyo iri kutungamira gungano iri. Botswana ine mapoints mana, Zambia ine mapoints matatu, kwasara mitambo miviri chete kuti mitambo ipere. Zvikwata zvivirei kubva mugungano iri ndizvo zvichaenda kumafainari ayo achaitirwa kuCameroon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8pm tirikutarisa zviri kuitika pasi rose munguva yekurwisa dambudziko reCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Chirongwa chekubayiwa nhomba chinopinda muzuva rechina, vari kutungamira chirongwa ichi kwamutare vachiti chiri kufamba zvakanaka. America yotarisirwa kuwedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru pamwe nemakambani avanodyidzana navo. Zimbabwe inodoma chikwata chichange chiri mumitambo miviri yasara yemakwikwi eAFCON. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.